Ini ndini tanonoka wande ndichiti eino misoro ya nyau dzedu dzanhasi china gumiguru 12/2017. Vanotengesa mumigwagwa vonetsana nemapurisa panguva iyo mapurisa ari kubvisa mumigwagwa nechisimba vanotengesa zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanhu ava vabviswe mumigwagwa. Zimbabwe Electoral Commission inoita nzvimbo yekunyoresa paparamende kuitira kuti nhengo dzeparamende dzikwanise kunyoresa kusanganisirawo vane mahofisi ari pedyo neparamende. Vechidiki vojamuka kumasvingo zvichitevera kutadza kwavari kuita kutora zvitupa pamahofisi epamudzviti kumasvingo kwekare kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Nyanzvi munyaya dzokufambiswa kwemashoko pamadande mutande dzinoti kuumbwa kwebazi idzva rinoona nemhosva dzinoparwa pamaindaneti munongedzo weuronga hwehurumende hwekuda kumbunyikidza vanhu kuitira kuti vasatuma mashoko pamadande mutande vakasununguka. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa maonero evanhu vari kunze kwenyika chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ese. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.